Being far from the ghetto,
Viringita, viriri, vakawanda vanoda ndeviringita, viringisha, viriri, vanofamba vanoda ndeviringisha, viringita, viriri, vakawanda vanoda ndeviringita, viringisha, viriri, vanofamba vanoda ndeviringisha,
viringisha, 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 viriri,
viriri,
viriri.
I see disaffection, but I'm with them rest. Cause I'm gonna start on the mattress, what things are best. Signal, yaga, zara, unga, di quiz. Ewa, jaman, my dog pigs, I'm gonna waste. Never chum, ewa, chum, me flexa. Ewa, jaman, I'm so pizza, I'm gonna waste.
Never chum,
ewa, chum, ewa, chum, me flexa.
Ewa, chum, me flexa.
Viringita, viriri. Vaka wanda, wano, dandi, viringita. Viringisha. Biriri, vanofamba vanoda ndeviringisha, viringita, viriri, vakawanda vanoda ndeviringita, viringisha, viriri, vanofamba vanoda ndeviringisha.
Yamo hood mangu taka kushta tina piri, ema flow is hot kuita kunge miri piri. Kunge dare vacha shamisika ndenda miri, andiskutwa gambiri, ndikuita madiri. Logic ndiye king, muma streets ne muma ngoma, addicted to the game, andi shamire kangoma. Ndoto pinda roma, vachati kanda juma, watumira zedoma, cause my haters as is safe. Ndoto fake a scuff, achibakira mudenga cause inini ndiri tough. Tryna get paid, marindo isa musef. Yeah, she told me that she love me, I'ma play safe. I'ma mero as is safe. Ndoto fake a scuff, achibagira mudenga cause nini ndiri tough. Tryna get paid, marindo isa musef. Yeah, she told me that she love me, I'ma play safe.
Viringita, viriri, vaka wanda vanoda ndi viringita. Viringisha, viriri, vanofamba vanoda ndi viringisha. Viringita, viriri, vakawanda vanoda ndeviringita. Viringisha, viriri, vanofamba vanoda ndeviringisha.